Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo Gumiguru 16, 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Maonero edu mamujiri vachirizana tiye kana patakaenda kunovaterera vachitaura kuchatam house havana kupindura mibvunzo yataida kuti vapindure. Mibvunzo yataida kuti vapindure ndeyekuvataurira kuti zvakaitika nguva dzegukura hundi ivo chavo chii chavakaita.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuBritain zvinoti maonero azvinoita mutungamiri webato reZimbabwe People First amai Joyce Mujuru haana kushanduka kubva pavakasiya bato rezano PF. Mhuri yekwadzamara inosvitsa gwaro renyunyuto kumukuru wemapurisa Police Commissioner General Augustine Chihuri ichida kuti mapurisa aratidze kuti ari kuita zvose mukutsvaga vaitai dzamara avakapambwa vakatsakatika. Vagari vekuchitungwiza vooneswa chitsvuku nedambudziko remvura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vana veZimbabwe vari kuBritain vanoti maonero avanoita mutungamiri webato reZimbabwe People First amai Joyce Mujuru haana kushanduka kubva pamaonero avaivaita vachiri mubato rezano PF. Izvi zvinotevera kushanya kwaamai Mujuru kuLondon mazuva mashoma adarika uko vakanotaura kuChatham House. Vana veZimbabwe ava vanoti havana kuwana mhinduro dzinogutsa kubva kuna amai Mujuru pamibvunzo yakafanana negukura hundi nezvimwe. Vamwe vanhu vakaratidzira pamusangano uyu vachishoropodza kushanya kwaamai Mujuru. Mumwe wevari kuti havaone amai Mujuru semunhu asiyana nevari mubato rezano PF ndavafungai mabhunhu vesangano reZimbabwe Vigil iro ragara richiratidzira tichishora utongi hwava Mugabe nezano PF. Tavabata kuti tinzwe zvizhinji.
Hazvina kuchinja. Maonero edu mamujuru vachiri vezano PF kana patakaenda kunovateerera vachitaura kuChatham House havana kupindura mibvunzo yataida kuti vapindure. Mibvunzo yataida kuti vapindure ndeyekuti vatitaurire kuti zvakaitika nguva dzegukura hundi ivo chavo chii chavakaita, zvakaitika nekuti nyika yedu iparare chii chavakaita. And takada kuvabvunza mubvunzo chacho kuti chii chavakaitawo, chii chavanoziya nenyaya dzekurigwa kwemaelections emuZimbabwe. Munhu asina kukwanisa kutitaurira chokwadi and maziso edu anything to do with the ZANU PF hatichada, taneta.
Tinoona kuti bato ravo ibato riri mubatanidzwa wemapato ezvematongerwo enyika anopikisa akaumba NERA. Muri kutambirawo sei NERA imi sesangano?
Isusu NERA sekutaura kwamaita mapoliticians vanhu vekuZimbabwe, mapolitics nemapoliticians nemapatwa hatichanzwisisa because maonero edu isu vanhu vari kurwira pachavo ivo masimba, vanhu vari kuda masimba vanonziwo pachirungu da power hungry, vanhu vari kuda havasi vanhu vakuti vari kuda kumirira ruzhinji rweZimbabwe. Saka ndopa tiri kupokana nemiyere yapo. Saka muri kuona kuZimbabwe nezvakusisina kwana ana tajamuka anana hash flag this flag nevanhu vakungonovakaona kuti zvemapato izvi nezvemapoliticians it has let us down so many times. Saka vanhu vakuda kuti ivo pachavo vachitora zvekuona zvimwe. And vanhu veZimbabwe havasi kuda bato, vari kuda inonzi transitional authority. Kuti isusu hatisi kuda mapoliticians vemapato, hatisi kuvada munasinatanzio. Ndopa tiri kupokana na Mr. Ivo Mandasa.
Vanga vari vafungai mabhunhu vesangano reZimbabwe Vigil vari parunare muLondon kuBritain neStudio 7. Takundikana kubata amai Mujuru kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi. Munenge nawe murwiri wekodzero akapambwa akatsakatika vaitai Dzamara, Dr. Patson Dzamara, svondo rapera vakasvitsa gwaro renyunyuto kumukuru wemapurisa vaAugustine Chiuri, vachinyunyuta nemafambisirwo avanoti ari kuitwa basa nemapurisa mukutsvaga mukoma wavo. Dr. Dzamara vanoti kubva pakapambwa mukoma wavo kusvika nhasi pave nemwedzi gumi nemipfumbamwe, asi mapurisa haana chinobatika chaataburitsa muvimbiso yavakaita yekuti vari kutsvaga Itai. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Dzamara pamusoro penyaya iyi.
Pakuenda ndigwaro kwandakaita kuna vachihuri mutungamiriri vemapurisa, kwaiva kutsutsumwa tichivatsanangurira ivo nhunha dzeduwo dzekuti isati kufara ingabatiro kwavari kuita nyaya iyi. Pamusoro pazvo takatsanangurira avo kuti no, dai varo vaita kuti tionane, tionesane iyo semukuru wemapurisa, nendaa yekuti pamwe pane zvimwe zvaasingazive.
Saka makakwanisa kuwana mhinduro here parwendo rwenyu?
Pari zvino hapasati pava nemhinduro dzatakawana, tiri takangotarisira kunzwa kuti vatati kudii. Ini ndakavapa hwangu wiki rino kusvika rapera, rinouya richitanga inoita kutanga kutora madasha.
Muri kuwanawo here vimbiso kubva kumapurisa mukutsvaga kwamuri kuita?
Hongu pano nepapo vanoitawo vachitibata, nokutaura kwataita hapana nyaya yavati vabuda nayo, nyaya yaine musoro, nyaya yaine hwaro. Isu tinoziva kuti ivo zetarapi vanhu vanoziva basa, uyezve vanhu vane mipiri yekugona basa munyika dzose dzemuno muAfrica. Saka naizvozvo kuti vange vachiita mwedzi mizhinji yakadai vasati vakwanisa kunge vachiziva chokwadi, kana kuwanawo humbo humwe chete kana hwefungidziwo chibada chakaitika nemukombana zvechiti, zvinhu zviri kuva zviri kutikatyamadza, uyezve ndo zviri kuita kuti isu tinge tichitsutsumwa nendaa yekuti pari kuratidza ipo kuti pane zvavari kuwanza.
Avanga vari munin'ina wavaitai Dzamara, Dr. Patson Dzamara, vari parunhare muHarare neStudio 7. Kushaikwa kwemvura gore rapera nekuda kweEl Nino kwasiya madhorobha mazhinji asisakwanisi kupa mvura yakakwana kuvagari. Rimwe remadhorobha roshaisa vagari mvura idhorobha rechitungwiza. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Uchipinda mudhorobha iri chero nguva unosangana navagari vaine zvigubhu, migomo, vamwewo vachisunda mabhara iri mveyesanwa, vanhu vachitsvaga mvura. Kunopera musha wedhorobha iri kudhuze nerwizi Hunyani kunenge kuine vanhu kuine mitsetse mirefu-refu kuzvitubu zvinosinira mvura, uye padzimba dzine migodhi yakadzika kunenge kuine mitsetsewo. Amai Elizabeth takaendesa ndeumwe wevaive pane umwe mugodhi apo vaitora mvura mushure mekubhadhara masendi makumi maviri pamugomo we20 liters. Amai takaendesa avo vanoti vakashanyira mwana wavo vakati vave kutyira utano hwavo.
Saka rinotova dambudziko seni sekuya kwandakaita kuno, inzvimbo inogara mwana, apakaitwa operation kuti akwanise kuuya kumvura kwacho hakwanisi. Saka ini ndini ndiri kutouya kutsvaga mvura yacho. Zvozova dambudziko rekuti matoilets anenge achida mvura, mvura yekumwa hatisi kuiwana. Izvezvi pano patiri pano ndopatiri kutobatsirwa nemvura yekuti timwe, ndomararamiro atiri kuita. Zvekutoti kugeza kwedu rinotova dambudziko kuti kuti tiete akutotya kana kuti tigese, nekuti unova utotya kuti mvura yacho ndeiwana kupi, hakuna mvura yacho. Saka isusu ritori dambudziko rakakurisa chero kuvana vechikoro chaiko, vari kungogeza kumeso nemakumbo votoenda kuchikoro. Zviri kutozvityira korera yatitonyatya, nekuti nhunzi dziri kubva dzazara mumba, nekuti matelesi edu ari mumba.
Cecilia Takaruza, mumwe wevechidiki muchitungwiza, akataurira Studio 7 kuti sevana vechidiki vapinda tsekwende sezvo vopedza nguva zhinji vakamirira mvura.
Saka dai kukanzurwa mbotibatsiwo panhau yemvura ino, zvekuti kana mawasheni chaiwo chaiwo vanhu vakutotambudzika, vamwe vakutonowachira mumarwizi. Saka mvura iri kunetsa zvekuti hatichambozvikwanisa, zvekutoti vakasatotibatsira nemvura ka hatogona kurohwa nemudumbu chaimo chaimo, kurohwa netyphoid chaiyo chaiyo.
Amos Maveza, mumwe mukomana wechidiki, anoti dambudziko remvura iroita kuti kunyange vana vechikomana vachiendawo kundotsvaga mvura.
Tava pamahwanda tambura isu, hatichazizo kuita mvura yachona yakutongonetsa inotongouya kamwe pamwezi saka mahwandu ndoshaya zvokubikisa mudzimba umu ha matelezi tutotambura pamvura apa ha kutoenda musango ndotsvaka pane chisango tombopinda pachisango zvachona zvatatambura izvo
atendai mautsa avo ane mugoti pamba panova pamwe panocherwa mvura vati nekuda kwekuti pane zvinenge zvichida kuchengetedzwa pamugodhi sezvo pachicherwa nevanhu vazhinji vave kubhadharisa masendi makumi maviri pamugomo wega wega
iye zvinhu zvitakutobhadharisawo vanhu mvura bhozi dambudziko racho ratekeshera kwese bhozi tambo yemugodhi inenge ichida kugadzira kwozoita dambudziko rimwe remvura recity council ini ndobhadhara mvura mwedzi wese kucity council kati hapana mvura iripo hapana kana paipi yemvura yakaiswa asi mapepa zangu ese zvinhu zvese zviri update handizivi kuti kanzira icho iriko here kana kuti hakuna kana kuti vatiudze kuti vari kutadza kubhadhara mvura yekucity council inobva kuHarare kana kuti vari kutadza kana kuti dambudziko ndere havatombotiudzi handisi kutombozva kuti china here city council kana kuti tangodzokera kureserva kwatabva
chiremba anorwira kodzero dzeutano Dr. Rutendo Bonde vakurudzira kanzura ichitungisa kuti iwane nzira dzokupa vagari vese mvura vakati kusaita izvi kuchaita kuti zvirwere zvemanyoka izvo zvakauraya vanhu vazhinji muna 2008 na 2009 zvidzoke
kutumidzira mahota bauzas avo avanobhounza aya yekuti vanhu vakwanise kuita se kuwana mvura yekushandisa mumatoilets nekuvanhu vavanewa vakwanise kuwana mvura yechi yekugeza maoko yekugadzira chikafu zvakanaka nekuti vanhu vashaiwa mvura yekugeza maoko zvinoreva kuti zvirwere zvinopararira kubva muvanhu
hatina kukwanisa kubata munyori mukuru wekanzura ichitungisa vageorge makunde avo vange vari mumusangano ndakamirira studio 7 kuno kuchitungwiza ndini patricia mudadigwa
tabatawo mukuru wesangano revagari vechitungwiza rechitungwiza residence trust vamavelas kumalo
hongu mukoma dambudziko remvura rabata zvikurusa mumusa weruzinzi wechitungwiza waiwaniswa mvura neguta reHarare inokwana kuita 25 megaliters pazuva asi nokudawo kwemaproblems ari kusanganikwawo nawo kuHarare chitungwiza yakabva yadzikisirwa mvura yainopiwa pazuva kusvika pa11 megaliters saka izvi zvaakupa dambudziko zvikurusa kuti vanhu vazhinji vaichikwanisa kuwana mvura zuva rimwe chete muchitungwiza pasvondo asi pari zvino nokusoneka kwaita mvura nzvimbo zhinji dzakukwanisa kuwana mvura kamwe chete pamasvondo maviri
muri kumbobatawo here vekanzuro kuti munzwe kuti vari kugadzirisawo sei dambudziko renyu
takabata vekanzuro kakawanda chose tichiedza kuona kuti vangagadzirise sei dambudziko iri asi ivo varingoti hapana zvavanokwanisa kuti vaite pakugadzirisa dambudziko iri nekuti vari kuti mumadhamu munobva mvura kunyanya yatinozopiwa isu kuchitungwiza vari kuti ikokorota yava pasi pasi zvekuti yaakunetsa kuti varambe vachitora mvura iyo inobenda paprinted waterways kunoshambidzwa kuti ichikwanisa kupiwa vanhu saka vari kutoti vaakutomirirawo kuti mvura inaye
avanga vari mukuru wesangano revagari vechitungwiza rechitungwiza residence trust vamavelas kumalo vari parunare kuchitungwiza nestudio 7 munyori anoona nezvekurima mubato remdct vavalentine ziswa vanoti gadziriro yekurima yegore rino haisi kufamba zvakanaka nekuda kwekunetsa kwemari yekuti varimi vakwanise kutenga zvikwanisiro vaziswa vanotiwo chirongwa chiri kupembedzwa nehurumende checommand agriculture havachioni chichibatsira veruzhinji kunze kwevatsigiri vebato riri kutonga rezanu pf ngatinzwei vachitsanangura maonero avo
gadziriro yacho mbeu kana mafetiliza kana zvinhu pangasatapuwa uyezve gadziro chaichaiyo nekuti vanhu varime hapana nekuti mari mumabhengi dziri kushayika kuti vanhu vatenge mafetiliza avo vatenge mainputs avo saka gore rino in terms of preparation in terms yegadziriro we are worse than any other year saka tichatopinda munzara ino yakaitisisa
Asi muri kuonawo sei mitengo yembeu ne fertilizer. Mitengo yacho mitengo ingaita here kuti varimi vanga vachikwanisa kutenga toti mari yawaniko.
Mitengo iri kupuwa haina kunyatsonaka. Iri pamusoro zvayo. General ma input muZimbabwe anodhura kupfuura kwese kwese. Ma input anodhura. Instead the personal prices such it's a question of preparedness.
Tinoona kuti hurumende iri kushambadza chirongwa checommand agriculture chiri kutungamirwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Mungaona here chirongwa ichi chichibatsira vana veZimbabwe?
Chirongwa ichi ndabhoti achibatsiri zvachose. Chirongwa ichi inongori imwe nzira yekuti vanhu veZanupefa vawane kupuwa mafrigis. Achibatsiri in the sense yekuti iye zvino izvi hapana vanhu vati vapiwa vatiri kuziva vanhu uwando hwakati kuti. Chepiri havagoni kuti vangarima kupfuura zvavaita kare. Hatina record yevari kurima vachipfuura 5 tons per hectare kuvarimi vari kupuwa vacho.
Avanga vari munyori anoona nezvekurima mubato reMDC Tiva Valentine Ziswa vari parunare kwaRusape neStudio 7. Ini ndini Jonga Kandemire ndichikupai nhau dzamuri kunzwa dzichibva kuno kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzatinokupai tiri paStudio 7 iri muWashington DC. Iye zvino toenda kuna Blessing Zulu uko anotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Nokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Mashao Gore vanova mukuru weTeam Zimbabwe Project. Team Zimbabwe Project inoshanda nevana veZimbabwe vechidiki vari kuBritain. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 mukoma Mashao.
Tinofara zvikuru nekunzwa kubva kwamusi.
Vagore pane zvirongwa zvamuri kuitawo muchishanda nevechidiki. Mungatudza kuti ndezvipi izvi?
Zvirongwa zvatiri kuita ndezvebhora. Tine bumburo ratakaronga reTeam Zimbabwe UK rinobatsira vechidiki vari kuno vakabva kuZimbabwe kuti vakwanise kutamba nhabvu at professional level. Saka organization inobatsira kuvapa mukana iwoyo wekuti kumatimu kwavanoenda dzimweni nguva kunenge kwakawanda varungu. Saka havazonyatsopiwa nguva kana vari pamwe chete vanogona kutamba zvekuti munonyatsoona kuti mutambira aya munhu anogona bhora kare mune vamwe vaka achikotyawo nemakochi ekumusha edu anovanzwisiso tsika nemagariro awa vakaita. Saka Team Zimbabwe ndobasa rake.
Mazuva apera emakambohwina mukombe neivo vakomana vechidiki vanobva kuZimbabwe vari muBritain ava, wanga uri mukombe wewe?
Mukombe watakahwina wanga uri mukombe mukuru zvikuru. Wanga uri mukombe weAfrican Nations Cup UK wakaparticipatewa nenyika dzinoita idzo makumi mairi 20 countries that participated in the tournament. Zimbabwe ndiyo yakakunda ikaita number 1 ikawina mukombe iwo.
Saka pane vamwe vechidiki vamuri kushanda nawo ava, pane vamwe here vamukati vabudirira kana kuti vamuri kuona vaine ramangwana rakanaka munyaya dzenhabvu idzi?
Vechidiki vedu tinavo chaizvo. Tine mukomana wedu anonzi Seth Patrick ari kutambira iyo Northampton. Ndiye anga ari captain wevakomana vedu ari muNorthampton. Tine tarifiro chaizvo yekuti gore rino parinopera maybe anenge atopinda akutambira first team yeNorthampton. Togoitawo zvakare mumwe mukinda watinaye ari kuLeeds United ari kutaha zvakare ari mareserve. Tinotarifirawo zvakare kuti negore rinotera anogona kukunda kuti apinde mutimu. Ende tine vamwe vakawandawo vari kunana Birmingham, Aston Villa, Bournemouth vari kutamba at junior level. Vatinotarisirawo zvakare kuti nemakore mairi ari kufamba vanenge vapinda mumatimu avo. Ende tinozotarisirawo zvakare kuti kana vachinge vakunda tinoda kuti vazoendawo vanobatsira national team yedu yekuZimbabwe. Ndotarira T9 organization yedu kana vakunda vese vanenge vachigona vacho ivavo vozoenda vanobatsirawo timu yedu. Haino notamba kumakompetition World Cup na Africa Cup of Nations kunyika yedu yeZimbabwe.
Asi imi muri kushandawo here neZifa pane zvimwe zvamuri kuita izvozvi kusimudzira nyaya dzenhabvu?
Tiri kushanda zvakanaka neZifa naPresident Philip Chiangwa. Tinotaura tinokurukura neexecutive nebody yavo vakatenda zvikuru nebasa ratiri kuita patakasangana navo muna December ndichivakorokotedza kuhwina kwavanga vaita tikasainirana iyo yatinoti MOU yekuti tishande pamwe chete tichibatsirawo kusumudzira nhabvu kuzimbabwe ikoko tichishandisawo mukana yatinayo kunoko saka tiri kushanda pamwe chete mune zvakanaka ende tinotarisira kuti pamberi apa tine zvikuru zvimwe zvakawanda zvatiri kuita zvatiri kuita kuti zviite tirikutaura netimu yekubrazil yesantos kuti tishandirane pamwe chete nekudevelopawo nechibiki vari kuzimbabwe saka mukana iwoyo watakavhura isusu kunoku nekuirana kwatinoitirwa nevakawanda ende tiri kutoushandisa kuzoitawo mukana watinawo wova tinozivanawo nawo nedzimwe nyika kunoku tinogona kuti ndikunyeurire zvedu asi hasa tiraibva sadza racho murongo watinawo wekutaura neministry of sports yekuequatorial guinea kuti ibatsire kuhosta vakomana vedu vapreparation theafrica cup of nations
mati imi muri kuedza kutaura nesantos saka santos inenge ichishanda nevechidiki vamuri kushanda navo kuuk here kana kuti inenge yotoenda kunoshanda nevari kuzimbabwe
santos tioda kuti iende kunoshanda nevari kuzimbabwe vari kuplana kuti vaite tour of Zimbabwe, their football community, their junior football directors, about three of them. Tukuronga kuti maybe end of November. Vacha shanya kuenda ku Zimbabwe. Wono sangana newe zifa wa kurongo, chepora rechidiki. Kutibatika na kutolido oru bati oru equipment. Doja tuku nyanya. Nukuzo ito umu mkana ukuti wangu. Wanenga wagono bora like ma soccer star aide ku Zimbabwe. Wagono kuwa na mkana ukuti waendo ku Santos for my trials.
Saka vanhu wanenge vachida kukubata iva gore. Vanenda papi chaisho.
Vanhu vanenge vaita kutibata vanogona kundicondacta inini via email yeorganization yedu inoitwa iyo info@teamzimbabwe.co.uk or they can go on Team Zimbabwe UK Facebook page vongonosiya message.
Aiwa, tinokutendai zvikuru vagore nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda zvikuru nekunzwa kubva kwamuri.
Manga makateerera kubva kumukuru weTeam Zimbabwe Project vaMasha Ogore muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa vechidiki. Iye zvino toenda muchikamu chedu chechitendero uko tinoona chioneso Jani weStudio 7 aine hurukuro yaaita naamai Moira Rufaro Jani vechechi African Apostolic Church vari muMaryland muno muAmerica. Amai Jani ndio zvakare amai vachioneso.
Ndakatanga kunamata muna 1994. Ndakanga ndawirwa nematambudziko muupenyu hwangu. Wakaipa kanga ndibira zvose. Ndobva ndatoona kuti chasara kunamata pano. Ndobva kana wabirwa mwana, wabirwa imba, wabirwa zvose nemabasa. Unobva uzoona kuti pane zviri kuitika pano. Ndazonzwa kuti aiwa, Jesu ari kundidaidza. Ndobva ndabvuma kuti zviri nani ndibvume kudaidzwa naJesu uyu.
Pamakadedzwa naMwari kuti munamate makaenda kupi uyezve tiudze kuti upenyu hwenyu hwakachinja sei.
Pandakatanga kutendeuka muna 1994 ndaingozvinamatira ndega ndiri murenje kuya kwakunzi Churu Farm nokuti ndanga ndisina Bhaibheri uye ndandisingagone kuziva kuti ndinonamata sei. Ndangokumbira kuti Mwari ndidzosere vana vangu vakabiwa, Mwari ndidzosere zvinhu zvangu zvakabiwa nemuvengi. Asi zvakazoitika rimwe gore ndandanzwa mumuparidzi achiparidza muna Jeremiah achitaura kuti Jehovha ndiMwari anodzoseredza zvose zvakapambwa nevane simba, anodzoseredza zvakabiwa nemuvengi. Ipapo ndakabva ndatanga kusimbaradzwa.
Tinokumbira mutipe mharidzo.
Ndinokukwazisai vateereri muzita raBaba Jehovha Mwari wekudenga nemwanakomana Jesu Kristu naMweya Mutsvene. Ndinotenda kupiwa nguva yakadai kuti tisimbisane pamberi paMwari titaure zveshoko raMwari. Mharidzo yedu iri kubva kuna Mateyo chapter 3 kubvira pavhesi ya8 asi handisi kuverenga zvose nekuda kwenguva yedu. Inyaya yaJohn Mubhabhatidzi. John Mubhabhatidzi ndorakanga riri izwi rakatungamira pamberi pamambo Jesu achidaidzira ari murenje achiti tendeukai nguva yakwana, achidaidzira kuti unzai zvibereko zvakafanira kutendeuka kwenyu. Achiti demo ratouya rateswa pamudzi wemiti zvinobereka zvibereko zvakanaka. Ukasabereka zvibereko zvakanaka, uchakandirwa, uchatemwa, ukandirwa mumoto. Asi ini ndinokubhabhatidzai nemvura kuti mutendeuke. Asi ari kuuya pamberi pangu, handigoni kana kusunungura tambo dzebhutsu dzake. Iye uchakubhabhatidzai nomweya mutsvene nomoto. Akaparidza kwazvo zvine simba John, achitaura pamusoro pekuuya kwaJesu Kristu. Akataura achisangana namambo Jesu. Akati uyiri ndiro gwayana ramwari rinobvisa matadzo apasi. Achida Jesu asvika paari paGarerea kuti ababhatizwe naJohn. Ati Jesu abva apa akatanga kuita mabasa esimba, achiporesa vanorwara, achimutsa vakafa, mbeveve dzichitaura, vamatsi vachinzwa. John akapinda pamwero mukuru achirwisana naHerod, kuti Herod asarore mainini vemukadzi wake. Aiswa mujeri John, tinoziya kuoma kwakaita mutorongo. Woida kuchikurubhi kana kumatapi. Inzvimbo yakaoma kwazvo. Ine magariro akaoma kwazvo. John akatuma vadzidzi vake kunobvunza mambo Jesu pana Mateyo 11 verse 3. Ndi akati ende munomubvunza kuti ndiwe here wakauya kana totarisira mumwe kuuya. Jesu akapindura kuna vadzidzi vake. Ende munomudza kuti mapofu ari kuona, vamatsi vari kunzwa, vane maperembudzi vari kunatswa, vakafa vari kumutswa. Shoko riri kuparidzwa kuvarombo. Akakomborerwa uyo asingakahadzike nokuda kwangu. Herino ishoko hama vadikani. Nokuti ndinoziva mukati menyika yedu panguva ino yeZimbabwe, mune kuomerwa kukuru, mune kutambudzika kukuru. Mafektori akavharwa, vana vari kudzidza asi mabasa mashoma. Zvino zvinogona kuitika kuti dzimwe kutoshaya mari yerendi chaiyo kana pekugara chaipo. Zvakanga zvadaro kuti nedraut yakabva yauya, mvura haina kunaya. Saka vazhinji vari munzara. Zvino kunyange izwi ramwari ratekeshera muZimbabwe, mune wakatumwa naJesu Paulo mazvo Africa. Ari kuparidza kuti nguva yaswedera Jesu wave kuuya. Tendai kuti muponeswe. Iwe unogona kuti zvino ndiro izwi here rekupedzisira iri. Ko Jesu ari kupi? Nyika yedu iri mukati mematambudziko kudai. Zvinorega ndikuudze hama neshamwari muna Kristu. Jesu muponesi. Jesu musunungure.
Aiwa, tanzwa shoko. Mama, vanhu vanga kutsvagai sei pa WhatsApp kana vachida kunamata nemi kana vachida kubatsirwa?
Zvakanaka. Kuno ku America tinonamata tiri pa Bethesda United Methodist Church pa 8300 Old Georgetown Road mu Bethesda. Asi phone number yangu iri kuno ku America inoti +1 301 825 6078. Asindi nopinda mu the African Apostolic Church. Iye zvino yatekechera pasi rose zvikuru ku Zimbabwe. Hapana nzvimbo yaungaende yausinga wane the African Apostolic Church kuti unzwe shoko ramwari utendeuke usimbiswe uye kuna mwari unonorwe. Kwese kwese tinopinda kubvira nguva ya 10:30 mangwanani uri muswe sabata, muswe Saturday. Ukangobvunza chete kuti African Apostolic Church kana kuti yekwa Paul Mwasha, unobva wationa kwese kwese takachena takapfeka magemen pamberi pamwari.
Tinotenda chioneso Janwe Studio 7 nehurukuro yaaita naamai Moira Rufaro Jani veAfrican Apostolic Church vari parunaro Maryland muno muAmerica. Tokupai nzwisa yekambo kemuimbi weAmerica akawana mubayiro we2016 Nobel Literature Prize Bob Dylan achiti Knocking on Heaven's Doors.
Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door.
Bob Dylan achiti Knocking on Heaven's Door. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, sezvo nguva yedu yapera rakaitisa risimusoro yenhau zvakare. zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri kubritain zvinoti hazvisati zvashandura maonero azvo azvinoita kumutungamiri webato rezimbabwe people first amai joyce mujuru mhuri yekwadzamara inosvitsa gwaro renyunyuto kumukuru wemapurisa augustin chihuri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini jonga kandemiiri ndekusiyai muchinzwa ndau dzendevele.